Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 23, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana mukoti ava vangavave nesvondo vachiramwa mabasa votarisirwa kudzoka kumabasa kwavo vose nhasi, zvichitevera kuzivisa kwavakaita nemugovera kuti vakanga vave kumisa kuramwa mabasa kwavaiita. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvisi kuzovhota musarudzo dziriko gore rino zviri munyika dzazvigere, sezvo hurumende isina zvikwanisiro zvokuti vanhu vose vavhote vari munyika dzavari. Vamwe vatsigiri vezanupf kumasvingo vanoti bato ravo rinogona kutorerwa zvimwe zvigaro zveparamende musarudzo dzegore rino, zvichitevera nyonganyonga inonzi iri mubato iri munyaya dzemapuraimari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana mukoti ava vangavave nesvondo vachiramwa mabasa vari kutarisirwa kudzoka kumabasa kwavo nhasi vose, zvichitevera kuzivisa kwavakaita nemugovera kuti vakanga vave kumisa kuramwa mabasa kwavanga vachiita. Gwaro rakaburitswa nesangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association nemusi wemugovera rinoti zvinosuvisa kuti matanho avana mukoti ekuratidza kunyuta kwavo nemabatirwo avanoti vari kuitwa pamabasa akanga ave kuiswa kune zvematongerwo enyika. Sangano ravana mukoti iri rakati kuitira kuti nhaurirano dzanga dzambomiswa dzienderere mberi uye kudzivirirawo vashandi kubva mukushungurudzwa, nhengo dzaro dzakanga dzafunga kumisa kuramwa mabasa uku kuti dzidzokere kubasa. Sangano iri rakati vose vana mukoti vakanga vari pakuramwa mabasa vari kutarisirwa kudzokera kumabasa munzvimbo dzavaishandira. Asi hazvisati zvazivikanwa kuti vana mukoti ava vachatambirwa here kana kuti kwete nehurumende, sezvo hurumende yakanga yazivisa kare kuti vose vakanga vapinda pakuramwa mabasa vakanga vadzingwa mabasa uye vanoda basa vaifanirwa kutonyorera basa patsva. Hurumende yakazivisawo zvakare kuti yakanga yatotanga kutambira matsamba kune vana mukoti vakanga vakapedza zvidzidzo vachitsvaga mabasa. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvanga zviine tarisiro yekuvhota musarudzo dziri kuitwa gore rino zviri munyika dzazvigere zvakaoreswa mwoyo nemugovera apo gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakazivisa kuti izvi hazvisi kuzokwanisa kuitika gore rino sezvo hurumende isina zvikwanisiro. Vachitaura pamabiko ekupemberera makore makumi matatu nemasere nyika yaiwana kuzvitonga akaitwa muGaithersburg muMaryland muno muAmerica, vaChinamasa vakati hurumende pamwe nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuzviziva kuti vari kunze vari kuda kuzaisa kodzero dzavo dzekuvhota vari kwavari.
Tinoziva kuti imi panhuna penyu muri kuti hamunawo kodzero inopiwa muconstitution yekuti mundovhote kumusha kana kuvhota muri kuno. Nyaya iyoyo hurumende iri kuiziva, president anozviziva kuti zviri panhuna penyu, asi parwendo runo hazvigadziriki nekuti hatina maresources acho kuti kwese kune maZimbabweans tiite urongwa hwekuti warejiste wachidini wachizovhota musi unovhotwa newapi. Asi ndinodayira kuti apo tichaenda mberi inyaya yotinoona kuti tichagadzirisa.
VaChinamasa vakatorawo mukana wekuungana kwevana veZimbabwe uyu nekuvatenda nekucherechedza kwavanoita gore roga roga zuva rakawana nyika yavo kuzvitonga kuzere kubva kuBritain unove musi wa18 kubvumbi.
Ndinokutendai maZimbabwe ari muAmerica ari mudiaspora kuti nguva nenguva pagore roga roga munorangarira zuva reindependence yeZimbabwe. Chinhu chakakosha ichocho ngekuti chakaitika kamwe endi tofana kunge tichipembera tichikudza zuva iroro nekuti izuva inotakasununguka.
Vachinamasa avanga vari muWashington DC kumisangano yeWorld Bank pamwe neIMF vaina gavana weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakatiwo nyika iri kukundikana kukwereta mari kuWorld Bank neIMF nekuda kwechikwerete chairi kutadza kubhadhara.
Kunyange zvazvo tiri shareholder hatisi kukwanisa kukwereta mari kubva kuWorld Bank nekuIMF pamusana pechikwereti icho tiri kutadza kubhadhara senyika. Kubvapo takapinda munyaya yehondo yeminda hatina kuzokwanisa kuti tibhadhare zvikwereti zvenyika.
Vachinamasa vakati panhaurirano dzose dzavari kuita neIMF, World Bank, America pamwe nedzimwe nyika dzekumawirira vari kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe.
Iye zvino tichiri pamasanctions, so nhoroondo dzese idzo tiri kuita tichitaura neWorld Bank, tichitaura neIMF, tichitaura nemaamerikani administration yaTrump, tichitaura nemabritish nemaeuropean, tiri kuvakumbira kuti vabvise masanctions kuitira kuti nyika yeZimbabwe iito zvakaita dzimwe nyika muAfrica yose dzekuti tinokwanisa kunge tiine mukana wekunokwereta mari yekuti ibatsire mafektori edu, timutsiridze mafektori, tifambise maindastri ekutourism, timutse migodhi yedu. Ndooshungu idzo tiinazvo.
Gurukota rezveupfumi iri rakatorawo mukana uyu kutenda vana veZimbabwe vari kunze kwenyika nemari dzavanotumira kumusha, vachiti mari idzi dziri kubatsira mukuendesa mberi nyika uyewo kurerutsa mutoro unofanirwa kunge uchitakurwa nehurumende.
Imimi muri kunze kwenyika, muri mudiaspora, tinokutendai nemari yomunotumidzira kusapota vana baba venyu nanamai nehana, nekuti zvinoreva izvi kuti mukamuchivabetsera kudaro isu sehurumende tinoziva kutoti pabhanjeri pedu taane mutoro uri nani unotakurika. So ndinokutendai nemari yomunotumira.
Vachinamasa vakati mari inotumirwa kubva kunze inobatsira zvikuru panenge pachidiwa foreign currency kana kuti mari yekunze, vachitiwo kuti pawanikwe mari yekunze panofanirwa kunge patotengeswa zvinhu zvakaita sezvirimwa, zvicherwa nezvimwe kunze kwenyika. Asi vachinamasa vakasekesa veruzhinji pavakati mari dziri kutumirwa kubva kunze dzinenge dzave kudzikira, vakakurudzira vanhu kuti vaedze kuwedzera mari dzavanotumira.
Iye zvinoi zvaunda kuita kunge mashoma hatisi kuti pamusana pei, asi roda kukurudzira kuti evo please kana maitumira $100 edza kutumirai $150.
Vakakurudzirawo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvine mari pamwe neunyanzvi kuti zvidzoke kumusha.
Imi muri kunze kwenyika mune masikiro amwe tisina kumusha, handizve, endi mune mari iyo tisina kumusha. Vamwe venyu vane mari iyo tisina kumusha. Vamwe venyu mune makondakti evanhu vane mari vari kuda kuuya kuinvesta kumusha. So ini tinokukumbirai, umwe neumwe wenyu ane mari yekuti angadzoke kumusha kuinvesta, dzokai muinvesta. Ane makondakti anoziva vane mari vanoda kuuya kuinvesta, edzai kushandisa ruzivo rwenyu nekuzivana kwenyu kuti iwavo vauye.
Vachinamasa vakapeta mashoko avo vachitenda vana veZimbabwe vaive pamusangano uyu kuti vakanga varatidza kudada nenyika yavo, vachiti vanonzwa kuti zvave kudadisa kunzi uri chizvarwa cheZimbabwe. Vakatiwo vainzwa kuti munguva yapfuura vamwe vakangavozviti ndeve kunyika dzakaita seNigeria neUganda.
Avo ndinotaura navo vari kuti zvakudadisa kuita muZimbabwe zvazvisipo. Ndizvoizvo kuti vamwe venyu mamba kutonyepa kuti unobva kuUganda, unobva kuNigeria, zvaikunetsai kuti muti Nigeria accent yenyu inenge isiukamisa kuti muri wekuNigeria. But iye zvino ndinofa kuti zvakudadisa kuti muri kumaZimbabwe. Ndinodaira inini kuti imutiletiudyavo.
Misangano World Bank ne IMF iyi yakapera nezuro muWashington DC uye yaipindwa nemagavana emabhanga makurukota ezvoupfumi nengo dzeparamende vemasangano akazvimirira pamwe nemapoka akasiyana-siyana vanobva munyika dzakasiyana-siyana dzepasi rose. Tichiri panyaya yemisangano yeIMF neWorld Bank yaipindwa navachinamasa nechikwata chavo, Blessing Zulu Studio 7 akabata nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira zvidzidzo paEzekiel Guti University Dr. Gift Mugano akatanga nekuvabvunza kuti iyo misangano iyi yakakosha zvakadii kunyika.
Misangano yakakosha pakuti Zimbabwe inofanira kugadzisa ukama hwayo neWorld Bank neIMF kuitira kuti nyika iwane kuwandudzika paupfumi hwenyika. Tine chikwereti neWorld Bank, IMF takabhadhara. Tinofanira kuwirirana neWorld Bank. Pari zvino Zimbabwe haina mari, asi tinofanira kuwirirana kuti World Bank inokwanisa kutipa mari itsva, itingati fresh capital, kana tagadzira mapolicies anogamuchirika kuti right, Zimbabwe ya open for business, tabvisa indigenization, tabvisa corruption, taisa mitemo yemataxes yakanaka yekuita kuti nyika yachisimukira. Tinokwanisa kutengesa nyaya iyoyo kuWorld Bank kuti titipaiwo katatendeuka ka mari kuti tikwanise kutanga kusimudza business. Kana kuti musikati kutipa mari, ngatichiwirirana kuti pamakore 3-4 achatera chekubhadhara yemari yenyu ishoma nezvishoma yaitanga tinokwanisa kukupai.
Ko, tichitarisa mabhanga iwaya reWorld Bank nereIMF akakosha zvakadii tichitarisa nyaya dzezveupfumi pasi rose?
World Bank neIMF tikazvitarisa paeconomics ndiwe tingati vakafarana nemainternational commission of audit. Tese tinoenda kutinovadzira macommission of audit ndiwo anotendwa kuti kana wadhinda chitendo cha commission of audit waisungirira kuti zvauri kutaura pai ndezvechokwadi sekuti paafidavit paya. Saka kana musina ukama neWorld Bank sekuti pamakore machoreva pamakore gumi machore tazi upfumi wedu usina kumira mushe, politics inomira mushe, World Bank neIMF vakambotiza muno muZimbabwe muno. Mainvestor havauyi pasina World Bank nekuti hapana kuzwa certify kuti nyika iyi iri kuziya kwairi kuenda. Saka ivo havagotsikani nekuti mari yavo inovachengetedzeka here, mari yavo chaizoinvesto ichadzoka here. Saka vakakosha vana World Bank, asi dambudziko tinandire kuti hatina mari yekubhadhara. Saka tinofanira kuwirira navo maproposal edu. Ivo vanotibatsirawo futi kutipa maideas kuti apa dai madai tikanga tateedzera izvozvo tichitenda kuti tinova tashandisawo tsvagiriso dzedu nevane nyanzvi dzeupfumi hwenyika muZimbabwe tikawirirana kuti pamwe pacho anokwanisa kuti kukunyepera sezvawakaita paSAP wakatiti taiso tikaenda musango. Saka tikapuwa advice yanzizano pangwa una zako tikapangwa tine redu tikazi tikawirirana nyika inokwanisa kuenda mberi kunyange vasina kutipa mari vachitipa advice.
Tichitarisa panyaya yekubhadhara mari kumasangano akaita sana World Bank, Dr. Mugano, vamwe vanoti munyika macho zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka zvekuti kuda kubhadhara zvikwereti kungava kutowedzera matambudziko acho.
Ndizvozvo zviri paviri zvatinofanira kuita nezvekuti isusu hatifaniri kuzvisungirira pakubhadhara zvikwereti. Zvakanga zvaita vachinamasa pavakaenda kulima makore aya vakanga vazvisungirira kuti Zimbabwe ichabhadhara $1.8 billion muna 2017 April, iyo vachitaura muna October, vachireva kuti in 6 months vaifanira kunga vareza $1.8 billion. Tikamhanya tikanobhadhara $108 million kuIMF tikarichiti paemari vakaita meeting vakada tikupi mari musina mabhadhara World Bank hausi tavabhadhara chikwere chajokonia. Saka tikupi mari muri kupaona mai
zvii zvingadzidzwe neZimbabwe apa.
Saka isusu tinofanira kudzidza ipapo kuti vana World Bank havakurumidzi kutipa mari. Pane politics apa. Ivava neWorld Bank ivava zviriyo nevaitira nyore kubvisa chikwere cheZambia, Mozambique nedzimwe nyika nekuti havana dambudziko nepolitics America. Nekuti munofanira kuziva kuti World Bank neIMF ino madecisions anomekwa nekubudidza nemavotes. America pachezvayo ine 17% yemashares eIMF semaenzaniso. Nekuti mari inobhadhara makambani manyika dzakasiyana-siyana kuWorld Bank, Zimbabwe tinobhadhara mari yedu, upfumi hwenyika iyoyo ndo unodetemaina kuti inobhadhara mari yakawanda sei. Mari yavabhadhara inochodetemaina mavhote avo. Saka muri kuona kuti ari kuita America neZimbabwe iri kuti hatikubvisiri masanctions musati maita credible elections, hatikubvisiri masanctions musati maita chino nechino. Murupaona Saka ndo zvimwe chita kuenda kwa kwa IMF vakuno vote manje vano 17% share. Britain inango iri kuma 13% share. Saka munoro wane vote. Saka America haibvumiri kuti pwe mani kuti ndiyo ndiyo ine mavote akawanda. Saka isusu tinofanira kubhadhara chikorete. Hasi hatifani kuzvisungirira kuti tichiti tichapwa mani nekuti hatifani kukanganwa politics dziri behind the scenes. Saka ndinowirira nevanhu vane maconcerns kuti hatifani kuzviuraya. Tinofanira kubhapere neplan. Vana World Bank na IMF havana kumbotisungira kuti tipa mari in 2 months. Isusu tiri ameno tiri kumhanyira kupi kuti tinopa mari in 2 months. Tinofanira kuzvipa plan inoendera nehomwe yedu.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira zvidzidzo paEzekiel Guthi University, Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vamwe vatsigiri vezano PF kumasvingo vanoti bato ravo rinogona kutorerwa zvimwe zvigaro zveparamende musarudzo dzegore rino zvichitevera nyonga-nyonga inonzi iri mubato iri mukusarudzwa kwevachamirira bato musarudzo dzemaprimary election. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri vazhinji vezano PF vanoti havana chivimbo chekuti bato ravo richatora zvigaro zvose 26 senhengo dzeparamende zvayakatora musarudzo dza2013 nenyaya yekusawirirana kuripo kuti vamwe vakwikwidze pasarudzo dzemapuraimari ebato ravo. Utungamiri wezanupf masvingo hwakarambidza nhengo nanhatu dzichiri muparamende kuti dzipinde musarudzo dzebato vachinzi vaive vasingakodzere kukwikwidza. Nhengo dzakarambidza kukwikwidza ndiva Danford Masia, retired Brigadier Calisto Gwanetsa, vaRobert Mkwena navaDarlington Chiwa, vanova nhengo dzinomirira matunhu echiredzi muparamende. Vamwe vaviri vari kutadziswa kukwikwidza ndiva Tichafa Madondo vekuGutu North navaEfraim Gwanongodza vechivi Central. Mumwe mutsigiri aramba kudomwa zita rake nekutyira upenyu hwake anoti bato ravo rinogona kurasikirwa nezvigaro zvakawanda rikasagadzirisa nyaya iyi.
Pakudisqualifya vanhu apa vakaresva apa, isu hatitombozvikurudziri bhozi iko zvino izvi vari kubvisa vanhu vatotsigira isu vemusangano vachiisa vavo vavanoda ko zvavanofanira kutova kutoimpoza vanhu. Isu toda vataidi vatakada vatakavhotera kwete vatsva vari kungoiswa varoti kwai G40 chichi zvakatopera kare. G40 Lacoste hakusina. Musangano unofanira kungoramba uchienda mberi uri musangano weZANU-PF. Vakadero apa handivoni tichibuda handi vakambowana 26 maconstituency iri outright victory yemasvingo. Vanogona kuwana 0% apa kushayiwa kana constituency totorwa bhora musango. Nota hatidi zvekuimpozerwa ngavaisi vatinosapota isu.
Studio 7 yana kukwanisa kunzwa kunhengo dzose dzeparamende dzinoti dzakatsikiswa konzi muZANU-PF. Asi vachiwa vanoti utungamiriri weZANU-PF masvingo ndihwo wakatotanga kuita bhora musango.
Izvo zvose zviri kuitiwa zvava zvekuti ningi tamudisqualifya kutodhikambira musangano because vanhu vanenge vakuzodzoka muchikorekta meseji iri wrong nemafambe akameseji mazana social media. Vanhu vane basa. Bhora musango rakatoitwa navanhu vanobibva vakaita temba raundi namastructures emusangano. Kana munhu anga ari branch chairman akangomuka achizita kubisa nemunhu unenge achida kuti aise munhu wake unomukambenera, iro ndo bhora musango iroro. Because izvi zvichinda kumaprimary elections tee tichiinda nemastructures emusangano but mastructures acho ese dzetemba daraundi.
Vanoona nezvematongero enyika vakazvimirira masvingo vamasimba gonese vanoti zvichanetsa kuti ZANU-PF itore zvigaro zvose nekuti ichapinda musarudzo iri zinyeke-nyeke.
Ya, ndinoona zvichinetsa ZANU-PF kuti ikwanise ku na shirika constituency ari 26 yaka wina ma 2018 na kuda kuma nyongori ari mu panyaizo ma primary elections awo apo dzimwe nengozi kunyaje kuti kuchiredzi dzakadzingwa vari kututsumwawo uye kuti pari kuitwa imposition ema candidates ku ma constituency akasiyana siyana saka izvozvo ndiona zvichikwanisa kudiridza mukana yayo nekuti pasara nguva shoma yekusvika musarudzo. Zvino batanidzwawo futi nekune nyaya yeG40 vakadzingwa vaya neiros national patriotic front iri kunzawo nhengo dzayo vanova vakabva kuzanupf saka ndiona mukana yavo wakaderera zvinji.
Vagonese vanoti kuretsana kuri muzanupf kunogona kupa mukana kunhengo dzemdc alliance zvigaro zviri mudunhu iri sezvakamboitika muna 2008. Sachigara vezanupf masvingo vaezra chadzamira avo vasina ari kuvakwikwidza kumasvingo west varamba kutipa pfungwa dzavo panyaya iyi vachiti vakabatikana. Vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti vari kurambidzwa ava vanhu vanozivikanwa kuti vanotsigira chikota chegeneration 40 asi munyori wezvemutemo muzanupf vamunyaradzi mangwana vanoti munhu anobvumira kukwikwidza muzanupf anofanira kunge aine chinzvimbo mudunhu rake. Zanupf yakatora zvigaro zvose 26 zviri mudunhu remasvingo muna 2013. Muna 2008 mdc yaiva nezvigaro 14 zanupf ine 12. Ndakamirira studio 7 masvingo ndini Kariri Maramba.
Dzimwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika dziri kukurudzira mapato anopikisa kuti asamirire kupiwa nehurumende mikana yekuzvishambadza pamaterevhizheni, maredhiyo pamwe nemapepa nhau zvehurumende sezvo mikana iyi ichigona kushayikwa zvachose. Nyanzvi idzi dzinoti vanopikisa ava vanofanirwa kushandisa mikana iripo kare inove yemadandemutande kana kuti social media yakaita seFacebook, WhatsApp neTwitter pamwe nedzimwe nzira dzinoita kuti vasvitse mashoko avo kune veruzhinji. Gweta uye vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatapiwa kapurura vanoti nguva yave kupera kuti mapato anopikisa amirire kuti hurumende ivape mikana yekuzvishambadza nekushandisa nhepfenyuro pamwe nemapepa nhau zvehurumende sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 navakapurura.
Media chandinoona ndechekuti vanenge vari havasi kuburitsa pachena zviri kuitika sekuti tinge tichitarisira mapepa kunyanya akamirira hurumende ngaabude pachena vatiudze kuti zvakamira sei. Iye zvino zviri kuita kunge tichikutengeserana zvinhu zvisiri pamutemo. Dai vabuda pachena vaudzidzisa vanhu, vanhu ngavafunde vazive kwavari kuenda. Vanokwanisa kuziva zvavanokwanisa kuwanikwa vachiita kugadzirira kuvhota.
Munoona sekuti ZBC nemapepa akaita seHerald vanga pavo mukana kuna mapoka anopikisa kutaura zviri kuitwa nemapoka aya kuvanhu veruzhinji here?
Dai vaikwanisa kutodaro kutopawo vamwe vanhu mukana, ndinoona kuti vanhu vakawanda vaiwanikwa vaine ruzivo vaine chiedza pane zviri kuitika. Asi pari zvino kunenge tine kakufikiza paruzivo kuti tinokwanisa kupa vamwe vanhu mukana, but mukana wacho hatisataona uchiitwa, uri kutaurwa bati kuti tive neumbo wakakwana wekuti zvaakunyatsoitwa chaizvo chaizvo tinenge tichiri kure mbichani pane kuti tiwane help yekuti munhu wese anyatsopiwa free participation yekuti media iite coverage iwanikwe ichibata munhu wese zvichinyatsowanikwa vanhu vachifara vose kuti tiri kuwaniswa mukana wakaenzana. Nokuti kuti tiende mberi nekuti tifare tose ndokunge tichiwana mukana wakaenzana pane zvatiri kuda kuedza kuwana.
Munoona sokuti mapato anopikisa anokwanisa here kuita basa rawo rokutaura navanhu pasina kushandisa ZBC nemapepa nhau ehurumende?
Chinhu chekutanga, mapepa nhau anenge ana ZBC nana Sunday Mail vanofanirwa kunge vari mapepa akamirira nyika munhu wese, pasina zvekuti bato rakati ndo ratotsigira kana kuti ndo ratinonyanyopa mukana kuti uzikanwe. Ngavape mukana kumunhu wese zvisinei hazvo, nyange vonyima hava vanhu kana kuti vovapa mukana wakatsitwa uyawo kuti une kusavimbika mukati zvakakwana. Ndinoona sekunge iye zvino mamwe mapepa nawo ari private aya anokwanisa kuitawo basa rimwe chetero, zvichisanganisira nesocial media ana Facebook ana Twitter vese ava mukana iwoyo unokwanisa kushandiswa kuti vanhu vakwanise kuwana ruzivo, asi tinge tichitarisirawo kuti zvinhu zviri kuitwa nehurumende zvinge zviri pamusoro, zvichiwanikwa zvichibata munhu wese achinyatsokuti kana kuti ehe, tirimowo mundima imomo, tirikuwanikwa tichipiwawo mukana.
Matara nenyaya yesocial media. Social media iri kuita basa rakadini kutaurira vanhu zvinhu zviri kuitika maererano nezvematongerwo enyika, maererano nesarudzo iri kuuya?
Social media ndinotoona kutoti ndo utori mukana mukuru wekutoti vanhu vatozivawo zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Nyunyuto dzevanhu dzinowanikwa dziri pasocial media. Corruption, kusabatwa kwairi kuitwa nevanhu vanombowanikwa vachichema-chema nenyaya dzekuvhota kwacho nefundo dzavanenge vachipiwa maererano nekuti vanovhota sei, nevamwe vari vanombomanikidzwa kuitwa zvinhu zvisiri pamutemo, zvinotobuda nesocial media. Saka ndotoona kunge social media ehe, mashoko ari kubva hawo muvanhu, asi vanhu vanenge vachiita sei, vachiwanikwa vachipanana ruzivo mune zviri kuitika zvavari kunzwa. Zvimwe hazvina chokwadi mazviri, zvimwewo zvinenge zvine chokwadi mazviri. Saka pakupera kwezuva munhu unenge uchiwanikwa uchifanira kuongorora kuti zvinhu izvi ndezvechokwadi here kana kuti ndezvemanyepo. Asi ndo mukana watongosara, sezvo state media ichimboti dzimwe nguva inongotsvagawo divi rairi yokangama kuadzawo vamwe vose. Saka vanhu vanozotorawo mukana vongoudzanawo zvavanoudzana musocial media imomo, zvimwe chokwadi zvimwe manyepo, asi ndo mukanawo uri.
Vanga vari gweta uye vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika, vatapiwa kapurura vari parunare kuPortland kuOregon muno muAmerica, natanonoka wande weStudio 7. Zvinzwirapo hanzi kuremekedzana hakudi madegree. Kambo wanza sori kubva kuna Oliver Mutukudzi kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Vana mukoti ava vanga vave nesvondo vachiramwa mabasa votarisirwa kudzoka kumabasa kwavo vose nhasi, zvichitevera kuzivisa kwavakaita nemugovera kuti vakanga vave kumisa kurangwa mabasa kwavaiita. kurukotara zvoupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvisi kuzovhota musarudzo dziri kugora rino sezvo hurumende isina zvikwanisiro zvekuti vanhu vose vavhote vari munyika dzavari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina Ntungamiri Nkomo.